manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo mbudzi 12/2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Iri vhoti rinonyararidza vanoda kufamba vachinyepa vachiti ZANU-PF haipiwi navanhu. Hakuna chinoratidza kupiwa kwebato reZANU-PF kupfuura vhoti inopinda mubaloti.
Bato reZANU-PF rotora chigaro cheGutu West muNational Assembly mushure mekunge mumiririri wacho vaJohn Paradza vakunda musarudzo yeby-election yakaitwa nezuro.
Hakuna hatisati tasvika pachinhano sekuti yekuti senyika tinokwanisa kubata sarudzo dziri pachena dzinobudisa munhu anenge achidiwa nevanhu kunyanyanyanya kumaruva.
Asi vebato rinopikisa reCCC vanoti sarudzo iyi haina kufamba zvakanaka sezvo vachiti nhengo dzavo dzaichichidzirwa nevanofungidzirwa kuti ndevebato reZANU-PF. Mumwe murwiri weCCC vatapfumanei Masaya vekumabvuku vakapambwa nezuro pamwe chete navaJeffrey Carlos nevanofungidzirwa kuti vasori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF ratora chigaro cheGutu West muNational Assembly mushure mekunge mumiririri waro vaJohn Paradza vakunda musarudzo yeby-election yakaitwa nezuro. Vaparadza avo vanova zvekare mutevedzeri wemunyori anoona nezvevechidiki muPolitbureau vawana mavhoti zviuru makumi nemaviri zana nemakumi mana nemasere 12,147 kuti vakunde musarudzo iyi pamwe nevakakwikwidza vakazvimirira vaSebastian Mudzingwa vachiwana mavhoti chiuru nemazana masere ane makumi masere nemashanu 1,775. Vamwe vange vachikwikwidza musarudzo idzi ndiva Ephraim Murudu nava Robson Kurwa veNCA. Izvi zvaziviswa mangwanani ano paConstituency Command Center paMatiza Primary School nevanga vari mukuru wekufambiswa kwesarudzo idzi vaAugustine Musasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira tinzwe pamire bato ravo.
Sepato reZANU-PF zvinotifadza nekutisimbaradza kana vana veZimbabwe vachiratidza kuti vari kuwirirana nekutenderana nemapolisi ari kuitwa navamunangagwa. Iri vhoti rinonyararidza vanoda kufamba vachinyepa vachiti ZANU-PF haipiwi navanhu. Hakuna chinoratidza kupiwa kwebato reZANU-PF kupfuura vhoti inopinda mubaloti. Isu seZANU-PF zvinotipa simba kuti tichiramba tichiwedzera kushanda pamapolisi edu nekuti zviri kuratidza kuti isu zvatinoronga nezvino
Asika kunonzi vanhu vaichichidzirwa zvemhando yepamusoro kwaGutuko kuti muzohwina kudai munotiwo nemashoko iwawa.
Zvekuti munhu akatyisidzirwa handioni zvichishanda nokuti imwe nyika yeZimbabwe nevanhu vakadzidza vanozovati pandinopinda mubaloti ndinopinda ndoga. Sandaita imomo dini ndoga tinozviziva nemwoyo wangu saka ani hazvokuvhundutsirwa dzinenge dziri nhema dai taitovhundutsira kana kuita zvakaipa kudaro pose pose taisatozovhoterwa. Chinoitwa ZANU-PF ivhoterwe inhau yekuti tinoita maprogiramu anenge achiindisa nyika mberi Iwe opposition anongoonekwa kuti chavo izvezvi pavakugadzira havana chavanokura kungokonana pachinetsa shungu chaidzo nekuti Zimbabwe inoenda mberi havana.
Tarisirowo yenyu sebato kwagutuko zvamahwina kudai yava ipi?
Isu tichibva kwagutu takuda kuti tindokunda zvine mutsindo muna December kuBulawayo kuti tichinda tichindogadzirisa zvakakanganiswa muAugusti kuBulawayo tikunde vanhu vashare vanhu vanovatungamira vanovashandira vachaitira zvakanaka vachiendesa nyika nenzvimbo dzavari mberi izvozvo zvinokwanisikanisa nePF Party.
Avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzano PF Vafarai Marapira vange vari parunare kuHarare nestudio 7. Tabatawo vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC vaPromise Makwananzi kuti tinzwewo divi rebato ravo panyaya iyi.
Sematauro ari kungoita munhu wese zvabuda musarudzo izi zvinongoratidza kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzoda kuti dzigadziriswe. Hakuna hatisati tasvika pachinhanho sekuti yekuti senyika tinokwanisa kubata sarudzo dziri pachena dzinobuditsa munhu anenge achidiwa nevanhu kunyanyanyanya kumaruva ndokwatinoona kuchiitika chitsotsi chakawandisa kuvhundutsira vanhu kwakawandisa kupisa misha yevanhu kudzinga maagents nezvimwe zvakasiyana siyana zvinoita zvinoreva kuti zvinenge zvabuda musarudzo izvozvo hazvitambiriki.
Saka nezvose izvozvi zvamuri kubata zvamunoti hazvifambi zvakanaka musarudzo muchiti kudini kuenda mberi?
Nyika yakamira pakaoma mukoma wangu yakamira pekuti panofanira kuti pagarwe pasi paitwe nhaurirano yekuti nyika iende mberi mune zvakanaka iende mberi paite kuvandudzwa kweupenyu hwevanhu. Hatigoni kuenda mberi nemamiriro atakaita tichiita basa rekuuraya vanhu kuvhundutsira vanhu kupisa misha yevanhu tichizviitira sarudzo chete chete kuti tiite zvinhu zvakaoma kudaro tichiitira kuti tisarudze tiwane simba hazvigoni kuti zvirambe zvichiitika izvozvo. Saka naizvozvo isusi tinoti munofanira kuita kutaurirana munyika nyika igadzikane pazoitwa sarudzo dzichange dzichigutsa munhu wese kuti sarudzo dzakaitwa nebudikidzo yacho yanga yakajeka uye iri fair and free.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC vaPromise Makwananzi avo vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Mumwe murwiri webato reCCC vatapfumanei Masaya vekumabvuku vanonzi vakapambwa nezuro pamwe chete navaJeffrey Carlos nevanofungidzirwa kuti vasori. VaJeffrey Carlos vanonzi vakawanikwa kumapurazi ekwaChabwino kushamba nezuro kwakare asi vatapfumanei Masaya havasati vawanikwa. Vakakwikwidza vakamirira CCC kumabvuku musarudzo yemunanyamavhuvhu vamunyaradzi Fibion Kufa kutizwi vaudza Studio 7 kuti vange vachiri mushishi kutsvaga mumwe wavo uye vasvitsa nyaya iyi kumapurisa. Hatisati tagona kunzwa divi remapurisa panyaya iyi asi Studio 7 icharamba ichitsvakurudza kuti zviri kufamba sei tigokuzivisa izvizhinji kana tanzwa mafambiro ari kuita nyaya iyi. Muhondo yeIsrael neHamas iri kuenderera mberi. Chikwata cheHamas chiri kuzivisa nhasi chazivisa manherano kuti chiri kumbomisa nhaurirano dzekusunungurwa kwevakapambwa nekuda kwemabatirwo ari kuitwa nyaya dzehondo iyoyi neIsrael kuchipatara cheAl Shifa muGaza. Mumwe mukuru wePalestine audzwa nezvehurukuro dzekutapwa uku audzawo vatori venhau dzakasiyana-siyana pasina kudomwa mazita kuti kufambira mberi kwechibvumirano chaizosanganisira madzimai 50 kana kusvika 100 vana uye vakura kuburitswa panguva yekumbomira kwemazuva 3 kusvika 5 mukurwa chave kumbomira. Asi nhasi tichatarisa zviri kuvhiringwa nehondo iyi kuIsrael neHamas zvinobata nhau dzekurima muZimbabwe sezvo Zimbabwe neIsrael dziine kudyidzana munyaya idzi. mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvekurima vari sachigaro veboard reada vaIvan Craig kuti tinzwe maonero avo.
Ewa, ichekwadi, ichekutanga, tungoda kuti aiwa tine hurombo nezviri kuitika kuIsrael ikoko nenyaya yehondo iyi. Zvinhu zvakangoitika vanhu vasina kutarisira. Tinoona isusu kuti kuIsrael ndo kune dzimwe nzira dzekurima dzataikopawo tichitevedzera kuno zvichienderanawo nemamiriro nekuchinja kwemamiriro ekunze enyaya yeclimate change. Saka climate smart agriculture chinhu ndokwaanga achiwanika ikoko.
Ko iye murimi kumunda chikurukuru chaanga anongedzera achiti azorasikirwa nacho chinozogona kuvhiringwa nehondo iyoyi ndechipi?
Tinoona isusu kuti nyaya dzekuti vredu inge tichinamira mushe mvura inenge iri shoma chii chatokwanisa kunge tichiita zvimwe zvinhu taikopawo kubva ikoko. Tozoona isusu kuti muno Zimbabwe mamune makambani kana kuti mune makambani ekuIsrael anoita zveirrigation, vanoita zvembeu, vanoita zvemishonga yekushandisa muminda maorgani. Saka makambani aya nekufamba kwenguva anogona kuti kupera kunenge kwakuita mastocks vanogona kushaya mukana wekuti vaudze zvimwe zvinhu zvekuti zvizipurese zviya zvinenge zvapera.
Marimiro anhasi ari kubatsirikana nenzira dzipi kubva muukama hwekudyidzana kwezvekurima nenyika yeIsrael nedzimwe dzakakomberedza dziri kuvhiringwa nehondo iriko iyoyi?
KuIsrael kunoitwa mbeu dzemavhegetable dzakawandisa zvekuti makambani mazhinji anoita mavhegetables imo muno tongoti nemusadak vanenge vakukwanisa kuti mavhegetables iyayo anogona kupedzesera akushomeka zvichizokonzeresawo kuti mambeu dzemavhegetables idzodzo dzizodhurewo munyika muno nokuti dzinge dzaakushomeka kwadzinenge dzichibva ikoko.
Murimi wanhasi wobatsirikana nenzira dzipi kana hondo iyoyi ikazoramba ichienderera zvamataura zviya zviwanikwa zvochitanga kushomeka kana kutotadza kuwanikwa, angaita zvipi kuti arambe ari kumunda?
Zvatinge taakukurudzirana ndezvekuti ayo makambani anga achiti kunzira zvinhu zvekushandisa kubva kunyika iyoyo ngavachitsvage dzimwe nyika dziri kuita zvinhu zvakafanana kana kuti zvakatonaka kudarika izvozvo zvine mitengo yakanaka, uchitanga kuunzawo kuitira kuti pazvino zvonzi zvekuku zvavharwa tinge tane dzimwe nyika dziri kutipa mbeu nezvimwe zvishandiso zvakasiyana siyana zvekuitirawo kuti aiwa varima vazonziwe kurwadziwa nekuzoshaya kwezvimwe zvinhu zvavanenge vachiwana kubva kunyika yekunana Israel ikokoko.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari sachigaro webhodhi reada vaIvan Craig vari parunare kuHarare nestudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki. Nhasi tina Taboka Ncube achitaura nemumwe muchinda ane makore ekuberekwa 20 nemapfumbamwe 29, Chris G nevamwe vake vanobatsira avo vasina pekugara mudhorobha reBulawayo nechikafu, zvipfeko nezvimwe. Anoti ane shuviro yekuvhura nzvimbo yekubikira chikafu chichange chichipiwa vasina pekugara pachena mudhorobha iri. ngatinzwei hurukuro yaita na Taboka Nube we Studio 7.
So I've been following my videos and I've been harassing me, I don't know. No, sometimes it doesn't need you to have a million people to buy from someone. You can make dollars and make a difference. So some of the people, I mean, that's even a good dollar.
Saka mune sangano kana kuti zvakamira sei.
Right, iko zvinezvi ndikati ndine vamwe vakagonesiya vasindo batau navo vatorange sangano ekuti actually Facebook vanhu vamwe vanenge ane kuda kuita chikanyi chavo. So hatikapedi tava yatingati organization for the Facebook of Colombia vakambe tavo comfort vanhu vanhu vaiti ndati ndiri yeti yeti. Some of the guys vanhu 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 vanhu
Muchienda kumberi makatarisira kunge muchisimudzira basa iri zvekumba sangano here kana kuti muchangoramba muchingoita nenzira yamurikuita nayo. Kana paine vamwe vari kuda kubata pamwe chete nemi vari kuda kubatsirawo vanogona kukubata ikei.
Number 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Avo vange vari va Chris Godfrey avo vanozivikanwa nezita rekuti Chris G. Vange variparunare kubulawayo na Tabuka Nwe we Studio 7. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande, achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Mane rakanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande, nechimwe chechirongwa chezvechitendero. Ngatinzwei mubvunzo wanhasi unobva kune umwe mutereri wedu.
PaStudio 7, vakadiko vana mukoma Wande, aiwa ini ndinoitwa mukoma Andrew Jaregwa. Kuno kuchipinge uko ndinokumbira kubvunza panhau yeuapostora vakanga variko vana Pita vana Pauro kudai kwavo kwakasiyana vakataurwa vakadarwa naJesu achiri mupenyu vamwe vakazosangana naye mukufamba saPauro kwozoitawo vamwe vana Bhanabhasi vakatsanangurwa nemweya mutsvene uvedu vatinawo nhasi anomboti aparidza mazuva maviri matatu akutonzi apostori Timoti aparidza mazuva maviri matatu apostora Marasha uapostora hwavo uhwu huri kubve kunhai tumwa nechokuripira vari kufamba naro kuda kuzivisa ipapo tibatsireiwo ipapo
kutidetsera netsananguro yemubvunzo uyu tabata mufundisi Richard Moyo vari kusouth Africa. Pastor Moyo,
regai ndipiri kuno mubvunzo wabvunzwa na mukoma Andrew Charekwa kusipinge uko vabvunza mubvunzo wakanaka kukosei vaapostori vanhasi vaakungonyuka vawanda vaakungozwa mazita akasiyana-siyana vakakarudzwa nani vachiita izvo Jesu Kristu panguva yavakanga vari panyika pano vachiri panyama nemweya zvatiri tose vakasarudza vadzidzi vavo gumi navaviri namasita avo vakatizovana Paurozve vakazosarudzwawo nemweya mutsvene naBhanabhasi naTimotheo nevamwe ko kusei ava vaakuwanda vakasarudzwa nani isu vakadanwa nani shoko ramwari rinotidzidzira zvakanaka uri zvikuru kuti vakaridzi vanotofanira kuti vave vazhinji vave vakawanda nekuti tinoziva kuti Jesu pane paakatuma vadzidzi vari kundofarisa nekuporesa vamwe vakataona vamwe vanhu vakanga va irayira madhimoni zarenyu atavadzivisa asi Jesu anoti vairayire zvakazinerini kwazvo vaikwanisawadzidza kuti vamwe vamwe vedu saududzira kuti vaparidzi vanofanira kuti vawande nekuti munda mukuru unoda vashandi vazhinji unoda vanocheka vazhinji iro shoko ramwari rinotaura kwazvo kuna Ruka chapter 13 kana pamusoro wemashoko uripo vana makumi manomwe vanotungundoparidza kundoparidza nokuporesa pawani shure kwaizvozvo ishe wakati akagadzazve vamwe vana makumi manomwe akavatuma vaviri vaviri pamberi pake mumaguta ose uye kose kwavakanga achida kuenda tu akati kwavari kucheka kukuru asi vabati vashoma naizvozvo kumbirai kuna wokucheka kuti abudise vabati vazhinji pakucheka
mushoko ramwari mune dudziro here Pastor Moyo
shoko ramwari rinodudzira zvakanaka kuti Jesu atuma vadzidzi vake kundoparidza nekuporesa akati rambai muchikumbira kuti vamwe vabatsiri vave vazhinji vanozocheka kuti munda waibva munda wakura kududza kuti nyika yakakura iri kuda vanhu vakawanda vanofamba neshoko ramwari vachiparidza vhangeri rajesu kristu sezvatinoziva kuti jesu achitaura kuna Matthew chapter 28 kuvhesi ya 19 na20 anoti endai naizvozvo mudzidze marudzo ose muvabhuvanzitsira vemwana kuva na mweya mutsvene kududza kuti vanhu vakatumwa nevhangeri vanhu vazhinji vana Pita vakafamba neshoko ravo kukauya vakawanda kuburikidzawo neshoo pano tiri vamwe vamwe vacho vari kushanda neshoko rajehovha vari kuparidza iro vhangeri nokuti vanodiwa kuti vashande mukati memundo vanhu vakawanda zvikuru sezvatinozova shoko rajehovha mwari rinotora futizve kuna Johani chapter 16 pamuzambiringa jesu ati ndiri muzambiringa wezvokwadi ichiti matavi kwakuti matavi ose ari muna kristu anofanira kuita basa rakristu nenzira yakanaka asina zvibereko achabviswa achabviswa akakandwa mukati memoto saka nhau yokuwanda kwevanamati vaapostori chero vakawanda nenzira ipi vakatuma zvakasiyana-siyana izvo zvisa kudyai mwoyo nokuti nemuwo mukoma Endo Charekwa munofanira kuti muwo umwe wacho anotofamba achiparidza vhangeri uchiisa akatuma vanhu vazhinji kuti shoko ramwari riende mberi ndosaka muchiona shoko rajehovha richitekeshera vanhu vachiwanda vanotoparidza vashoma munda uyu unoda vanhu vakawanda unoda vanotocheka vakawanda nokuti zvidyo zvaibva chero zvakadaro shoko ramwari rinotaura zvo kwazvo pamusoro pemasawi zvanzi regai masawi nezvio zvikurirani kuna Matthew chapter 13 verse 29 paka vanezi yoza kamera kwati mkularama kwati mkunamata kubatseni kawa aposto ipapo munu gunoko ni masawi anoguna kuya baka peko matewe kwa hivyo wari mapele asiwa na wakafana ya wakafana masikunza anozone kwa pai pakuchee kwa saka anoziwa izo ndi Kristo saka wapari zono kwa tuwa wandi seza munu zono kule rujuri wakanga ruwe jopo wanakoliyo sipaka kimo wanapito waka kambwa chwari za bangiri wana wakatende uka kano siwa kati gazowa mwana aposto yuko kuchukura mwari ende mbili saka aposto yuva chaparambu wachiwanda wanda kuwa apostori akuna kuipa azusto kura jehova gofoti riende mbili wanda kubano pari za bangiri akuna kuipa
tino tenda pastor Richard Moyo nekana nguro ya batipa ndipo panoperera chirongwa cha nhasi. Tumirai ma audio enyu ku WhatsApp number zezo chitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndiri mu Washington DC, ndini tanonoka wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda kuna tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata che Christ like choir chine kambo katinoshandisa muchirongwa chino. Chikwata che Dynamos chapinda apa chinzvimbo chechipiri muCastle Lager Premier Soccer League izvo zvare kusimbisa mukana wavo wekupedza mwaka uno vari pachinano chechipiri ichi. Michael Kariati anotipanya iyi.
Chikwata ichi charova kicken in 2-1 ndopinda mapoints makumashanu nemana uyezve pachinano chechipiri asi chakainzana pamapoints nemanika Diamonds iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Shadrack Nyawa naElton Chikona ndivo vakandira Dynamos zvibodzwa zvakakosha izvo zvaunza mhemberero mumusha weDzimbare. Dynamos yanga isina vatambi vayo vaviri Frank Makarati naTanaka Shandirwa pamwe nemurairidzi wavo Genesis Mangombe avo vane chikwata chenyika cheZimbabwe kuRwanda. Lloyd Sugove ndiye arungofanurairidza chikwata ichi pachinzvimbo chaMangombe. Islanders yarova Herentals 2-1 muBabafield Stadium. Boso iri pachinhanho chechina asi kwasara mitambo miviri chimwe chezvikwata cheDynamos Manika Diamonds neHighlanders chinokwanisa kupedza chiri pachinhanho chechipiri. Kurohwa kwaitwa Herentals neBoso kwasiya maStudents ari pachinzvimbo chechitanhatu nemapoints makumana nemasere asi murayiridzi wavo Kumbirai muti wekuziva anoti ingadai vasiri pavari apa dai vasina kudonedza mapoints nezvikwata zvavanoti zvidiki.
Confidence dokomana uye nenyaya yekudzerera kana vachitamba nematim ari almost of the same level.
Mhemberero iri kuenderera mberi mumusha weNgezi Platinum Stars zvichitevera kutora kwavakaita mukombe weLeague nezuro. Murayiridzi wechikwata ichi Tekshua Chiragwi anoti kunzwisisa chinangwa chechikwata chavo kwevatambi vake kubva mwaka wapera ndiko kwaita kuti vatore mukombe weLeague uyu. Asingezi haisati yapedza basa remwaka uno sezvo vane mutambo wechibuku trophy neDynamos uyo uriko musi wa3 zvita muBaobab Stadium. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi yaja yarova FC Platinum 2-1. Triangle yawira pasi mushure mekurohwa 2-0 neBlower Chiefs zuva rimwe chete wange yashandisa kutambira pamusha ndokunda Black Rhinos 3-0 ndokubudawo mugungano ratarisana nenjodzi. Green Fuel yaita mangange 2-2 neCapes United mushure mekunge Capes United yambenge yakarohwa 2-0. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chema Warriors chiri kuungana chese muKigali mangwana vakamirira mutambo wekutanga we-2026 World Cup neRwanda uyo uri kone chitatu nenguva dza3 masikati. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno nezvemuSouth Africa vatove muKigali kumirira vatambi vanotambira zvikwata zvemhiri kwemakungwa kusanganisira Marvelous Nakamba uyo anotambira Luton Town muEnglish Premier League. Vamwe vatambi varikubva mhiri nde Jordan Zemura we Udenese ku Italy. Brandon Galloway we Plymouth mu English Championship. Tide Jadebe we Houston Dynamo ku USA. Munashe Garanganga we Sheriff Tiraspol ku Moldova. Pamwe na Admiral Muswe we Exeter City ku England. Ndaka mirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Carriot.
Na iyo inyaya tabata shika kumagumu echirongwa chedu morara shikanaka wa tereri.
Soku izika disi.